chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokoza nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yezcdc. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda, nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi ezcdc pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo, vakabva vaenda vachinohwandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura. Panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo, vazhinji kwazvo vanofungidzwa kuti vanokwanisa kudarika 40 vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama, asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer wezcdc nhasi mangwanani, akati iye haana chaari kuziva. Ari kuenda kubasa, ari kumirira kuti azopihwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati ichokwadi, vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanha amuri kutorawo here sesangano?
Tazivisa veKimberley Process nekuti Zimbabwe is a participating country yemuKimberley Process. Zvekare Zimbabwe inhengo yecommittee yemuKimberley Process inoona pamusoro pekushanda kwemakorokoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kumameetings eKimberley. Ndo nyaya dzinenge dzichitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro-soro, makorokoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndo hunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Saka hurumende dziri kukurudzirwa neKimberley Process kuva nemwoyo murefu kune makorokoza nekuti hakuna mwana anokura ari kana kuchikoro wobvunzwa kunzi unoda kuzoita basa rei, woti ndinoda kuita mukorokoza. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.